Tine hurombo seboka reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ZUDAC. Tine hurombo sema truck drivers, tine hurombo sema bus drivers, makombi drivers, ma taxi drivers. Tine hurombo even nevashandi vamwe mutransport vanosanganisira vana makanika, vanosanganisira even ma conductor. Tine hurombo nekushaikirwa kwataitwa negamba guru honorable minister Matiza.
Maishanda zvakadini nava Matiza?
Minister Matiza takashanda navo nenzira inoshamisa. Ndingati ndivo minister yekutanga kwatiri tichiumba boka iri kubvira 2010. Even tichiri vachikairi hatina mbonyatsowana mukana wekusangana naminista muhotera. Asi minister ava vakakwanisa kuzvininipisa vakati ndokubasa kwangu. Madrivers ndofana kusangana nemi. For sure takadaidza ma truck drivers, ma bus drivers, ma kombi drivers, nema taxi drivers nevamwe vashandi tikasangana na minister Matiza pa Sheraton Hotel pa Rainbow Towers. Tikakwanisa kugurugura zvinonetsa ma drivers.
VaMatiza vakabatsira vashandi nemasangano enyu sei?
Minister ava vakataura pachena kuti vakanga vachibatikana nekushushikana zvikuru nema terms and conditions of work, mashandiro ema drivers. Mashandiro kubvira kuma truck driver kusvika kuma taxi driver, ese ma drivers muno mashandiro atinoita ma terms and conditions of work kuoma kwebasa redu, zvinhu zvaivashusha nekuti zvaikonzera tsaona zvizhinji nekuda kwokubatwa kusina kunaka kwakakwana kuri kuma drivers. Vachitivo dai magadzirisa ukama huripo pakati pevashandirwi nevashandi, zvibasa ripfuure zvakanaka, vanhu vatakurwe zvakanaka. Takashanda zvikuru zvekuti muofisi mavo takanga tisingaisi appointment. Takaisa appointment yekutanga, asi takanga takangobvumirwa kupinda kana tiine zvinhu zvinenge zvichida kumhanyiswa nekukurumidza. Takashanda tese kusvikira vaona kuti transport muno inotoda zvemaassociation. Kana pasina maassociation vanhu vatakurwa zvakanaka. Takashanda tese zvekuti madrivers anga akutoziva kuti tina minister hatiinayo.
Makashanda navo zvakanaka munyaya dzakaita sedzipi?
Taishanda navo panyaya dzepolisi, taishanda navo panyaya dzemamedical examinations, tichishanda navo panyaya dzemahusking training, taishanda navo pamusoro pekudzikisa road carnage. Tarasikirwa zvikuru, tinoti kuna president vedu venyika yeZimbabwe, tinoti tarasikirwa negamba. Tinotarisa kuti tinowana vavanozoisa ipapo vanoshandawo semashandiro avanga vachiita kuti transport imire zvakanaka. Tinoti kumhuri yekwaMatiza tamusirimi maruza chete, asi kuti taruza tese. Tanga tichishanda navo zvisina politics mukati, tanga tichishanda navo zvisina corruption mukati, tanga tichishanda navo zvinoenderana netransport zvekuti mhuri yeZimbabwe itakurwe zvakanaka, zvekuti mavehicles anga ari right, madrivers anga aine mapepa anodiwa. Takashanda zvakanaka zvekuti seboka remadrivers, aiwa, tararatidza kushushikana zvikuru, tabatikana mwoyo zvikuru. Tinoti Ministry of Transport marasikirwa, asi hamuna kusirasikirwa mega, tarasikirwa tese. Tarasirwa na minister SB Moyo, vanga vari foreign affairs minister. Tinotiwo zvakare seboka reunion yemadrivers muno muZimbabwe tiri kuchemawo pamwe chete, kunyange tanga tisingashande navo tiri pamwe chete zviri close, but maministries avo aitibatsira foreign affairs nenyaya dzinoitika kunze kwenyika. Taiendesawo nekudesk kwavo kuti pane madrivers ari kunze kuri kuitika xenophobia, taiendesa nekumahofisi kwavo kuti onai zvinhu zvatibata. Tinongoti vese ngavazorore murugare.